Paine bill rate tight negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kukaverengwa chipiri dare reparamende nemuswe chipiri munoona bill iri richibatsira vashati zvakadi rakapasiswa mutemo
tight negotiating forum ingangobatsire chete kana vashandi waine simba kuti zvavanenge vabvumirana zviiswe chinzvimbo zvatinoona kune TNF bill riripo riri kunzi ridonzi riitwe mutemo. TNF bill rinoti zvamunobvumirana ku TNF ma recommendations eku cabinet saka munongoita ma recommendations zvamunobvumirana hazvikusungei hazvisinei anyone unorecommenda ku cabinet. Cabinet ndo chachibosachi zvinhu zviyo ne postal law zviyo pamutemo through law making process.
Avo ngari nyanzvi munyaya dzishindi nemabasa vaThomas Mbe vanhu vemuHarare naChikandemiri West 7. Mugeli mwine nyaya yoti pame nogu chukira kuti mamiyo akata ya ze ukumi mnyika unga rukonzi la kutara kwe jizo mwine yele mwepa na urepa nye zibabu neyo mwine funganu apesa kawa kare kareza jwane mdanila kongri kwa hili mche proyekti kikudregberu rasa kumbe yifeso kamregberu yuke imbo rasa mwine zisha yeya mwinyu mwine chote pari kire chora ki arako ukumi kumwa makumi yonu kato wane zwele ichimasura
Ndakwara kuti kana makanai kumbo kwe mavo yo production kuno tomaro kana anenge ndiri pamvura kuno mozita kodzi Washington DC, 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 Washington DC,